Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na udzedu za nasi. Chipiri chikunguru 4 2017. Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika va Robert Mugabe. Avo vakapa sangano African Union. Chipo chemari inoita milioni imwe chete yemadhora. Panguva iyo Zimbabwe iri kunetsekana nekushaya mari. Zvotosvorana mubato rezano PF zvichitevera kukandirana makobvu nematete kuri kuitika pakati pava Emmerson Mnangagwa nava Jonathan Moyo. Vemabhazi anotakura veruzhinji vokurudzira kuti hurumende iumbe homwe yemari inozobatsira vanhu vanenge vawirwa netsaona dzemabhazi mumigwagwa. Rimwe sangano revechidiki mubulawayo rinoita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika pamusana pekushandiswa kwemabond notes. America inocherechedza kusvika makore mazana maviri nemakumi mana nerimwe chete yawana kuzvitonga. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwevechidiki hwekunyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.